vemasangano akaita seUnited Nations nenyika dzakaita seFrance neAmerica vari kubatsira zvikuru kusimudzira nekuvandudza masungo eGreat Zimbabwe anova pakati pezvishamiso zvepasi rino. Bazi reUnited Nations Office for Project Service kana kuti UNOPS rakaparura urongwa hweGreat Zimbabwe Development Program GZPD richashanda neFrench Development Agency FDA. Masangano maviri aya mavhiki adarika akapa mari inosvika mamiriyoni matatu emaeuros kuti vavandudze masvingo eGreat Zimbabwe pamwe nekuvakiridza midhuri yange yava kuondongomoka. Kwemakore akawanda muzinda weAmerica muZimbabwe kubudikidza nehomwe yomiriri wayo inonzi Ambassadors Fund for Cultural Preservation yanga ichibatsira kugadzira matombo ainge ari kuondomoka pamasvingo aya. America yaibatsira kutenga michina yekuona kuti midhuri iyi haisi kufamba-famba here zvinopa kuti izoondomoke. Kuchengetedzwa kwemasvingo aya kuri kutarisirwa kusimudzira nekuvandudza vanhu vari mumisha iri pedyo nayo vakaita sevanogara kune mamwa mumasvingo sezvo vazhinji vachapinda mabasa pachavakwa midhuri pamwe nedzimba dzinogara vashanyi nedzekutandarira munzvimbo idzi. Mukuru webasa kuUNOPS munyika Amai Nawo Aminata vanoti bazi ravo rinoshanda nehurumende kuvandudza zvirongwa zvebudiriro kunyanya munyaya dzezveupfumi hwenzvimbo dzekushanyirwa kwenyika.
Tinobatsira hurumende neUnited Nations mumabasa ekuvaka zvinhu zvebudiriro nekuita zvirongwa zvekuvandudza upenyu hwevanhu sezvatiri kuda kuita pachirongwa ichi kunzvimbo yeGreat Zimbabwe nedzakapoteredza.
Mukuru webasa muFDA munyika yeZimbabwe neMalawi vati Baud Delpange vanoti chirongwa ichi chichasvika kure pakuvandudza upenyu hwevanhu mumasvingo.
Kubva kuna mutungamiriri wenyika yeFrance vaMacron tinotarisira kubatsira mubudiriro wenzvimbo dziri munharaunda uye kubatsira kuchengetedza nekuchinjana tsika nemagariro nenyika dzemuAfrica neavo vachashanya kubva kunyika dzakawanda nangu achiri chekusimudzira upenyu hwevanhu.
Izvi zvatsinirwa nemukuru wechirongwa ichi munyika Project Manager weUNOPS vaSalatio Zvawanda vati chinangwa chikuru ndechekuti vanogara munharaunda vawane kubatsirika nezvinobuda kubva mukushanyirwa kweGreat Zimbabwe.
Saka chinangwa chiripo ndechekuti toda kuti community yakakomberedza nzvimbo inei inge ive neownership yesite inei. Ikava neownership inobva yaziva kuti okay nzvimbo inei yakakosherei kwavari.
Mukuru webasa paGreat Zimbabwe Monuments vana vomandi vavati mari yakapuwa hurumende kugadzisa masvingo eGreat Zimbabwe ichabatsira zvikuru kuti vashanyi vawande kunyanya vanobva kunze kwenyika.
Chitariso yedu nditoonekwa muMonuments weZimbabwe kuti kana kuvandudzwa kwatinoda kubatsirwa nako nemafrench kukabudirira vashanyi vachakwanisa kuti vawande kuGreat Zimbabwe tigova zvinobatsira nharaunda iyo yeGreat Zimbabwe tigobatsira nyika yeZimbabwe sezvo chitaza tourism neimwe inokontributa kuikonomi yeZimbabwe.
Munyori mubazi regurukota redunhu remasvingo Dr. Jefta Sakupanya vati chirongwa ichi chichapa kuti vakawanda vawane mabasa.
Batsira also pakuincrisa numbers of tourists visiting but zvichabatsirawo futi pacreating of employment for the surrounding community.
Gore rapera vamwe vagari vakawana mabasa ekubvisa sura relandana kamara raitanda pamadziro emasvingo aya izvo zvaita kuti mudhuri iondomoke. Chikamu chechipiri chinotanga gore rinouya chopera makore matatu anotevera. PaGreat Zimbabwe panova masvingo akavakwa nevatema kare kare ndipo panobva zita remunyika. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.